kuduka ongorora vese kuti zvakafamba 1-1 nekuronzwa kuti zviri zvakamboita sei kuti zvakaenga zviri illegal here kana zviripo zviri illegal here taona izvozvo then we take actions going forward we are still investigating those ones.
Saka havachatanga kudaidzwa riini vanha
it's a process ka taongora mapazi nhasi saka tichatanga changotangawo izvozvi kuti zvomu zvakanaka tatotangawo sipanana mapazi nhasi
vamwe vari kuti vanenge vareurura havo vachida kudzora mari munyika madii kuvaregerera rimwe danho here ramuri kutarisawo imimi
ichokwadi ndo imwe danho racho iroro that's one of the ways of managing the issues yes so it's true tinokuti aita taizvozvo it's one of the options that are available to us.